nehama dzedu neshamwari dziri kudzoka kumusha. Ipapo panofanirwa kuiswa mamezhas. Tiri kuona kuti vamwe vacho vari kupoya vachipinda munyika nenzvimbo dziya yatingati ma-undesignated entry points. Izvozvo zvinofanirwa kudziviridzwa izvozvo.
Varusike, sei zvakakosha panguva ino kuti vanhu vasapinde munyika vachiita zvekupoya?
Kuitira kuti mumwe nemumwe ari kudzoka munyika anga achipinda nepaborder, apo panoita kuti vanyatsoongororwa apo vachinge vapinda munyika. Koyo zvekare nyaya yevemagonyeti, avo vari kusimagura vanhu vachipinda navo munyika, inofanirwawo zvekare kugadziriswa nyaya inhau iyoyo. Toenda kudambudziko guru riri kumaquarantine centers. Maquarantine centers aya anofanirwa kupiwa zvakakwana zvekuita kuti vaya vanenge vapinda mumaquarantine center vange vaine zvekushandisa zvakakwana.
Mungapawo here muenzaniso wezvimwe zvinhu zvamunoti zvingadiwa maquarantine centers umu kuti vanhu vave neutano hwakanaka uye chirwere ichi chisatapuriranwe munzvimbo idzodzi?
Chingave chiri chikafu, zvingave ari magumbeza, ingave iri nyaya yemvura, zvinhu izvozvo zvinofanira kunge zvichiwanikwa. Kouya kana vapindawo zvekare maquarantine centers imomo, ngavatestwe kakwete kuti vangogara chete. Dzimwe nguva tiri kunzwa vakunzi vazvibhadharire vega kuti vatestwe. Imwe mari yacho yakawanda wanda zvikuru kusvika kana $65. Veruzhinji vamwe vanenge vari kudzoka kumusha vanenge vasina mari iyoyo.
Ndiani chaizvo ane chitsvambe chekuona kuti vanhu ivava vavhenekwa kana kuti kutestwa iwo utachiwana wecoronavirus?
Basa rehurumende kuona kuti vanhu vari mumaquarantine centers vatestiwa, uye kana vachizokwanisa kunzi vabude mumaquarantine centers vaonekwa here kuti havasisina chirwere ichi.